vachiteura nhasi pachengetai Old People's Home muchinoi vamurwira vati vakwegura vose vanofanirwa kuriritirwa nehurumende kuti varerukirwe neupenyu hwavo zvisinei nekuti vaishandira hurumende here kana kuti kwete.
Dei wese akwegura munyika muno hazvinei kuti wakasevenza, hazvinei kuti une mwana ano kuchengeta. Asi kana wangosvika gore iroro, tanga richida kuti dei tatakwanisa kuti vanhu vakwanise kuwana rubatsiro runobva kuhurumende. Nokuti tese mukuchembera imomo. Saka tinoda kuti tirwise tiwane rubatsiro rwatinoti universal pension, pension yevanhu vakura.
Vamurwira vanoti hurumende inofanirwa kuve nemakore asingashanduke anozivikanwa kuti munhu anza akwegura. Vanoti bazi reUnited Nations rinocherechedza vose vadarika makore makumi matanhatu sevakwegura. Mutemo wevakakwegura munyika unocherechedza vose vadarika makore makumi matanhatu nemashanu sevanhu vakwegura. Asi bumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anonzi akwegura chete kana asvika makore makumi manomwe.
Vasvika age yatinoda iyo, maage ari kusiyana. United Nations inoti 60, isu act yedu yakati 65. Constitution inotaura 70, hameno mukati imomo zvainotaura. Saka tiri kuti dei tatakwanisa kuwana gore rimwe chete, nhamba imwe chete yatinosevenza nayo nyika yese, kuti tizive kuti watinoti wakwegura ndeupi.
Kunyange hazvo vanhu vanga vachipembera zuva revakwegura, ivo vakwegura vanga vachichema-chema vachiti vari kushayiwa zvekudya zvakakwana pavanochengetwa. VaAction Square avo vakabva kuMalawi vane makore makumi manomwe nematanhatu vanoti vanofanirwa kupiwa zvekudya zvakakwana kuti varambe vakasimba vasingarware.
Isusu kana tichipiwa chikafu panapa, hatipiwi chikafu chakakwana. Tinopiwa chikafu chekuti munhu umbombokutanga wapopotedzana nawo. Kana wapopotedzana nawo maindozo kuti wakupi. Kana tinopopotedzana nawo havakupi. Kundiyototi nyama kana muriwo unozhiwawo zvo, asi unozhiwawo nezuva rekurefu. Zvinotori nani. Haikona zvoti mangwana ukabatira mavheji, ndiwo mavheji, mavheji. Kuti kutipeiwo kazvinhu zvinonaka, aizvo hatingazvikwanisi izvozvo. Wakuda kutsvaga wekutafura futi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutana vachapfewa zvavo vasazive makore avo, vanoti upenyu hwavo huri kurwadza sezvo vasina zvipfeko, magumbeze pamwe nesipo zvinovakwanira. Vazhwavo vanoti vanofungidzira kuti zvinhu zvavanopiwa nevedzisvondo zviri kutorwa nevanovachengeta.
Zvacho zvichikuitika panapa tizvimbozviona zvakanaka panapa. Kana kuti tione kuti kanakuti ndo machamene acho kana kuti tione kuti ndiyo vanengi vanotungamira panapa tisimbovaona zvakanaka. Sipo chaizvo hatisi kuchiona, zvakupfeka hatisi kuchiona, nengi magombezi chaizvo hatisi kuona. Magombezi tokupiwa ndikupiwa nevanhu vechechi yakapfeka, zvinova zvinhu zvinyowani. Sipo tokupiwa tohafu tokuchekerewa, haikwani kuta washini nekugeza, haikwani.
Asi mukuru wechengetanai vaLucky Nyanda vanobvuma kuti zvekudya zviri kunetsa kuwana, uye vakwegura vanhu vanoda zvinonaka nguva dzose izvo vasingakwanise kuwana nguva dzaka.
Hatizvirambe nekuti munhu nemunhu ane dhaiti yake yaanenge achidawo, asi pane madhaiti ekutiwo tinenge taita kuti vanhu vakwanise kuti vangodi vadye vasasitene upenyu hwavo vachibatsirikana vari panzvimbo. Asi munhu ane choice yekuti anozotiwo nhasi mandipa machangzi, pamwe handidi machangzi, mandipa matemba, handisi kuda matemba, matibikira raisi tiri kuda sadza. Saka iyi variety yei yavanenge vachida iyoyo inogona kushayika nekuti zvinenge zvakatiomerawo panguva iyoyo.
Mukokwa anonyarikana pamhembero idzi, gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priscilla Mupfumira, vakurudzira vana kuti vachengete vabereki vavo kwete kuvaendesa kunzvimbo dzinochengetwa vakwegura. Dunhu reMashonaland West rine vakwegura vanosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu, uye pane misha inochengetwa vakwegura inosvika makumi maviri nemapfumbamwe munyika. Mhemberero dzegore rino dziri kupembererwa pasi pedingindira rekuti take a stand against ageism. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.